manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na shakara manero anasi, uru musuwe mugovera, ndira 22, 2022. Makati erera ku Studio 7, nepenyiro inya zirigitika mZimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC kuti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti zvechimbi chimbi asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi masere nevasere 5288 uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 227,961 vanhu zviuru gumi nemazana maviri nevatatu kana kuti 10,203 vachiri kurwara neCOVID-19 nyika yose. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 4,234,364 vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 3,262,246 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru makumi mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 40,043. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti echimbi chimbi asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona netika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhore ekuAmerica mazana matatu ane gumi nemasere $318 ave kutorwa nemadhora mazana maviri ekuAmerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora makumi mashanu nematatu kusvika pa zana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange chibhadharwa kana munhu achida kutora pasipoti yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti maE-passport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Tabeth Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasipoti echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasipoti aya yanga yakawandisa.
Achozvigamuchira nemufaro, tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasipoti vazhinji tatisingakwanise kumaafford. Asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi.
Asi umwe mugari wekuAppworth vaKennedy Maziva nhanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasipoti isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe kuAmerica.
Vanongodzikisa pasipoti yeemergency chete. Hazvina musoro because ordinary passport yaitomboita $53 yabva 100 yakatokwira. Isusu tikakopeya nemapasipoti ari kuitwa muno muAfrica muno. South Africa passport inotoita $25 equivalent. KuZambia $35. Chichashamisira nepasipoti yeZimbabwe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati hurumende inofanira kutora matano ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti.
Magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko ende mende inofanira kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa aya awanike. Zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva ku-318.
VaMasaraure vatiwo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa.
Vamwe vana vari kushaya mukana wekuvaona mascholarships ekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafodhi kutora pasipoti.
Hatina kukwanisa kutaura navakazembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kutinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti echizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa Zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato reZANU-PF rinoti zvakabuda musarudzo dzane zuro dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabi-election musi wa26 kurume zvichadziviswa chete kana vachinge vavana zvakabuda munzvimbo dzose munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemusangano bato iri vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika, kunzvimbo dzakaita secholocho nebhinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi. Vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete, uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji.
Hazvidi kukupai mashoma mashoma.
Zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoradza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency. Amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central, kwozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weward 6 muHarare Central mekare. Kumufakose vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU-PF pasarudzo dzekuNational Assembly, kwozoti amai Ellen Mutuma ndivo vachamirira ward 34 musarudzo dzekanzuro. VaNigel Kaseke ndivo vakakunda kuward 35. Amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuward 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navakaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume.
Aiwa tiri kufamba pamwe chete tichitsigirana sevatsigiri veZANU-PF.
Imwe nhengo yebato iri amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kuNational Command Center kumuzinda webato ravo.
Haisiri ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano. Hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare, vanhu vakatovhota zvikapera. Saka maresults kuona kwangu tichangobuda takahwina ende zvanga zvitori free and fair zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly nekanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Nyaya yekodzero dzevanhu muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeiwa nemusi wechitatu nenyika dziri muUnited Nations pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review chinoitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayo richange richizeiwa kumusangano uku, Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande, Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake, pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa, yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawane kwekumhanara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, Amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotiona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo, uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaito tarisira pasi, uye ichiundermine zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespekta marecommendation iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa, kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise. Zvisinei nekuti Amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa, vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakatikoshera sevana veZimbabwe.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Vawilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kusadzikiswa.
Tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ine zvimwe zvaichaita zvaisina kuita, zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mitemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa.
Asi vamandinde vatiwo Zimbabwe yakagonawo munyaya dzekusimudzira dzidzo, kusanganisira kupa chiga chekuti vanasikana vanenge vaita pamuviri vanogona kudzokera kuchikoro.
Tinoona chowadi kuti Zimbabwe yakachinja mutemo yedu, yakaamenda Education Act ikabhana corporal punishment kurohwa kwevana kuchikoro, ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro.
Patafonera gurukota rezvemukati menyika, vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016. Vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi, uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi. Asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, avo vatotadza kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Varimi vepapurazi remushandira pamwe rewadzanai cooperative kulala panzi mudunhu remidlands vanoti vari kushungurudzwa nemwe kambani yeve kuchina yeasia ferry iyo vanoti yakatora chidimu chepurazi iri uye iri kugezera chicherwa chechrome mupurazi ravo zviri kuisa utano hwavo pamwe nevezvipfuyo zvavo munjodzi. Munyori wemushandira pamwe wewadzanai vadominic ngwabi vanoti chiitiko ichi chakanganisa mhuri dzinosvika zana nemakumi manomwe nesere dziri papurazi rewadzanai. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeasia ferry kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vangwavi vachitsanangura.
Achikwadi tine dambudziko nemachina aya. Machina aya ane purazi riri pajura rakava panzvimbo yekurenda. Saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa slug yavo mupurazi medu. Saka takazoenda kunotraya kutaura navo. Tasvika ivo machina acho akaramba kutaura nesu. Saka takangopinda tina chairman na treasurer neni. Treasurer vanonziva Benz Munda. Ndobva tasvika tikaona pakanga pakaisiwa muganhu. Endi flag yavo yakutowira kupurazi kwenu.
Makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa?
Takaenda kumapurisa. Mapurisa akatipa advise kuti mboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti asi akavapa here. Taonana naye iye akati haasi. Saka sezvinoiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Fair akabva asvika. Asvika paya Tony akamuudza shamwana akambokuudza nenyaya yemadhaka ako kuti wakataura nevaridzi here. Iye ndopakaramba akanyarara. Saka isita akazobvunzwa navamachisa kuti koiwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani. Ndopakafonera munhu waiti vamachisa vataure naye akati aiwa isu hatita kutaura neany other person, tutakutaura newe. Kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe. Kana pane any written documents wotiratidza. Muchaina ndopaakaridza tsamwa akati you can go wherever you want, all this is my land. Saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakusi kuchina kwekuti unongopedzisira wavechi. Akabva angomwadza maoko nomba aenda.
Asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo machina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make?
Muridzi wepurazi takataura naye pamberi patoni akatobvunza iye toni wacho wekufezha feri kuti koizvi wakazozviita wapiwa mvumo nani. Bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected. Ari affected tisu ezi wadzanai cooperative.
Saka kushanda kwekambani iyoyi yeasia ferry kwakanganisa zvakadii magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai?
Ziri kuti vanoshandisa machemicals akadii pakusuka zvicherwa zvavo. Mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko, dzinogona kuita dambudziko, rinogona kusauya ipapo ipapo, but in the long run tinogona kushaikirwa nepfuwo zvedu. Then vane matrucks avotakurisa zvicherwa zvavo. Matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga merodhi imomo havatokwanisi kuwacha hembe. Vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe makambanies.
Munyori wemushandira pamwe wepurazi rewadzanai vadominic ngwavi vari parunare kulala panzi kumidlands nestudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira.
isu tiri bato rakavambwa nevechidiki mukati menyika ino nekuona kuti nyika ino hakuna kwayanga ichienda uye kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya vechipiki nemadzimai vanhu vari kuramba vachishungurudzwa nekushayiswa mukana mungava mune zvematongerwo enyika kana munzvimbo dzekusevenza mavanenge vachiramba vakangotarira vave mazera echikuru vachitarisira pasi vechidiki nemadzimai tinoona zvakare kuti vangava ivo vana baba vacho kana vari kumabasa avari mishando yavari kushandira ikoko mugove wavanopiwa panopera mwedzi haukwanisi zvakare nekuriritira mhuri
donzvo remusangano wenyu nderei
Donzvo remusangano wedu nderekumirira vashandi vose mukati meZimbabwe nekumirira zvakare vakaenda kupensheni vatinoti mapensioners kuti vagone kunowana mugove wavo unovafanira sekukontributa kwavaiita vachiri kuenda kubasa
Muchange muine zvirongwa zvipi gore rino ra 2022?
Gore rino bato reLabour Economist and African Democracy riri kunyanya kushanda nekutsvaga vatsigiri nekutengesa ideology yedu yelead inotaura zvebudiriro nekuti tinoona kuti kana tisati tagona kuvaka nyika yedu kuti ibudirire mabasa atinochemera kuti awanike haawaniki zvose zvatinota zvinobva mubudiriro mudevelopment chinova icho ndicho chinhu chikuru chatinoti kutungamidzwa sepato reLead zvakatadza kutungamidzwa nemapato mazhinji mukati menyika yedu
muri kupinda here musarudzo yemabai elections
izvozvi tiri pamapreparations edu emabai elections tiri kutsvagurudza nekuita maprimary zvakare nekuidentify macandidates edu achatumirira mabai elections musi wa26 March 2022 saka panosvika nomination court vhiki rinotevera isu sepato reLead tishange tiine makandidati edu akakwana ekumirira maMP makandidati edu akakwana kumirira zvakare kanzuru kuti tigoenda kunomiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe kuti upenyu hwavo huve nepundutso chechipiri isu patiri kutsvagurudza makandidati aya tiri kunyanyokoshesa kuti munhu anonatsogona chii chaanozogona kunomiririra kana achinge ahwina kuita kansela chii saka saizvozvo tiri bato rekuti tiri kunyanyotsvagiridza vana nesi vakoti kuti vaiuye vamhange vaite makanzura kubato redu reLead nekuti makiriki mazhinji ari kushayiwa polisi chaiyo polisi yakajeka nekuti manesi atakaona achimhanya kunoita makanzura makore ese apfuura mashomanana uye tinogona kuona kuti hapatorina kana nesi umwe chete ari kanzura tiri kutsvaga mainjiniya tiri kutsvagurudza maaccountant zvinhu izvi zvakatikosherei zvakatikoshera kuti tiwane makanzura ane njere dzinopinza anogona kunoinfluenza polisi kunochinja mabylaws vasina kutengwa nevashandi vekanzuru vanenge vaine zvehuori zvavanenge vachiita tiri kutsvagurudza zvakare vana mazvikokota vezvakasiyana siyana kuti vamire semaMP kuti kana tonopinda muparamende tinenge tichipinda takanangana nedevelopment yatiri kuda kuona mukati menyika yeZimbabwe zvakatikoshera kuti tisarambe tiri vanhu vaya vanoti kana nguva yekuvhota yauya vongonzwa nhongwa iyeye kana riri jongwe ngaringovhoterwa nekuti ijongwe kana iri mbudzi ngaingovhoterwa nekuti imbudzi iri kupatinanga isu sebato reLead tikukoshesa kuisa vana mazvikokota vanosarudzwa munharaunda yavanogara kuti vamiririre vanhu kuti development yatinochemera mabasa atinochemera agone kunowanika uye nebudiriro yatinogara tichiti ndoo yatakuda isu tiri bato riri kumhanyisa zvikurusa nyaya dzeshanduko inooneka kwete shanduko yekungoimba pasi chabuda pasina
bato renyu richapinda here pasarudzo dzemuna 2023 dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeZimbabwe
gore rino takanangana nemabyelections iwaya achipera tine takanangana nekutanga kukambenera maelections eutungamiriri hwenyika andichange ndakamirira sapresident Linda Masalira muna 2023 pachazosarudzwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives chatinopiwa naRay Choto weStudio 7
Tinokushikira muzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurairidzi wemaWarriors Vanomen Mapeza. Tinokutambirai nemufaro vaMapeza muchirongwa chino.
Aiwa tinotenda baba.
VaMapeza makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika itidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu?
Ya chokutanga ndinoti chese takarwadziwa nezvakaitika kumutambo weAfcon kwatanga tiri mazuva mashoma kupfuura. Saka tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi chikwata chekupesera cheguini, pamitambo miri yekutanga takatamba zvakanaka, resenegal takatamba zvakanaka. Takazongoitawo rombo rakaipa kuti takazokohwa mubhora rainopera kwasara about 20 seconds but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. Tichazozoziva mutambo wemalawi vangu vakatarisirwa nevanhu vese kuti kutamba zvanga takazoti kunda isusu wacho ine semurairidzi wemaworiors nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichatamba mutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points. Asi hazvina kufamba sezvazvatarisira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal mainzwa sei sakochi wemaworiors?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndochimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei vakambobvira kunze kwenyika kunana vatambi vakarisana naSadio Mane ana Koulibaly vatambira matimu mahombe muEuro. Patakangotaura vakomana kuti look at the end of the day ibhora iri vane maplayers vatamba kumaclubs vari kutamba kunana Europe but tikapinda muground mutii nechinangwa tine tasi rekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwana kati tikwanisa kuwana tichibuda mutambo uyu tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana kana zvatonzi zvaramba takaedza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kurova kwandaita takazokonzita last 20 seconds of the game zvino zvinhu zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuona izvo Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu tese tunenge tinogadzira kuti tinge tinokunda. Sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game iyayo. Taifanira kunge takaita zviri nani nekuti saka patanga tasvika mu90 minutes ndakaendaira machiyeitsa kumana kuti bhora rakunopera kuti timinimize mamistakes edu kumashure kana kuti tikwanisa kuti tichimanaja game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo vatingatinde ndo pasina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanaja game nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo vakakanganisa kana kuti taifanira kunge takaita zviri nani pakumanaja game. But at the end of the day inini ndini coach kana mazauta asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei even vanhu vaiona zvaiti.
Tochimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi vemaWarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Handingati pane patingati hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Zvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyunyuta nazvo kuti taenda tambawo. But at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga timu kuti apo muri kuona sei, apa muri kuona sei, amukusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, haa ndione pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum vanga vari mutimu ivairi bedzi Petros Mari na Kelvin Mazungu ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanga vari mune timu vairi vavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murairidzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikana nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti Mapeza ogara here kana kuti Mapeza oenda. Asi kurova kwandakaita inini kontrati yangu nanhanzi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanje vaMapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru nevsikuro vamakatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba famba mune zvakanaka Titans roi ni sama coach Warriors nema players zvinoziya ruzhinji rweZimbabwe harina kufara nezvakaitika ikoko asi vakuru vakati hamungarasa mberi kwende kufirwa ngatirambe tine tariro zvinodaira ramangwana rakajeka kwaredu muZimbabwe.
Avo vanga vari murairidzi wechikwata cheMaWarriors vaNorman Mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu-PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama-MP lama-councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election ezikhanzi.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lo plan esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba nomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi salo plan ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Sizakuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu leWangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo yeDivision 1 kanye neminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu iyanyathela, so kulandelani ukuthi le Ajax sizaa kanjalo. Sabe siziqila, thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle. Sikhona kuqalisa lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, unkosikazi Betty Kaseke ubikwa enqobe egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 unkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ukuzamela umfakose edale lephalamende. Unkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mtutsa omela abatsha kubandla leli koBulawayo.
PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So is an PF village. It's teaching say you know what end when Zaya Lapa and Villa MP Lama Councillor Corner was I going to China a suburban leg opposition. You can see Abantu, Bayon and Zella and Jalusu Lawan and Zella Conoco. So I select him by the Woodichina as a winner, a little election as it comes. Mobasia was a good band ceremony in Seven, the Angel Holumend, the Wakomrad Emerson Nangakwa, Imqua, Kuyalunishwa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa umnumzana Douglas Monzora umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubeka kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayile ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini. Ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe. Ngoba umnikazi into yakhe useyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni okwazisa ngelanga lokhetho umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuchaya emapulazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nyathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile. Kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi u-government uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima utholakale okuningi ukudlula la, then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali ukwanisa ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe le-dollar le-Melika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhangele i-price ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate iyabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalela emuva ngoba nxa bangasinika i-price namhla down the line 6 months liyana imali yabe sidliwe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela ukuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo,
sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo okunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo. Kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena uthe udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madonki kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi uthenge ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube lendlela sibili engasivikela ezifuyweni sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili ngoba kwakhathesi sizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondisi wezokulima ezansi seMandebeleni ubenge ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezivalisa iguyu uchelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eTonut East uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufunduza singathola 2 times 2.5 kuthi o-1 lwana ongale engawulima ngamadonki nange-tractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons. I-4 tons leyo yonke ngiyayisa i-GMB nxa kuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi be-Tonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better. Mm-hmm. The issue was for us to reclaim our land. Mm-hmm. It was not about farming. It was the land belongs to us. Mm-hmm. Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sazingela ndaba lokulima. Okwakumqoka kwayo ukuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kusigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye nesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane, Albert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye, njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu i-266. Asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia umnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. Umnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leleRussia ziyaqhubeka zisamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
mnumzana ungasela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izulu lisina sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuwe waduka amapipe athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endaweni okuthiwa ngamasekela ntaba. Indawo leyi ingazani iqasile amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje uinjiniya ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayefika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kule ndawo kodwa babe basuka sibili amalanga amabili ladlule abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathole amanzi. Kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka yana okupheleleyo. Sesikhangele ukukhula kweGwanda ukuthi siyidolobha eselikhulu okunganani. Amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesayizi okumele ngayo isupplier idolobho lonke. Sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho eselikhulile. Engithemba ukuthi i-municipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele i-department engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe icapacity yakhona ibe ngazani iyakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezegciwane le-coronavirus unjani lezinsuku?
Nxa sesikhangele umkhuhlane lo we-COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganele komfula nxa sesithi qathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babe gcwala kakhulu. Kodwa kwakhathesi kunganelo komfula ngoba balutshwana abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe yilo mkhuhlane. Kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi thina sesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane. Sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa aweGwanda abantu abanengi nxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane. Kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi iGwanda ivikeleke, izenza ukuthi wonke umuntu ohlala eGwanda, ohamba eGwanda, odlula eGwanda uhamba ele mask ngoba babomthetho bakunanzelela kunjalo bakulandelela kakhulu. Sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthube nganene komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenge labantu abayizolo abebehamba bengalawo mamasi kuthole bebhoda idolobho lonke ehlangana lamuntu beqhawulana besenza lokhu lalokhuyana. Kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhode indawo yonke uthole ukuthi abantu amamaski bagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lowo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho ongenza ukuthi umkhuhlane usuke usixekele.
Lo-ke bekungumnumzana Movin Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabi Msipha oweluveve obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi abantu bengahambahambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu
bathi izehlakalo zodlakela ziyaqhasa ngalesi sikhathi. Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni. Lilokhe likuthola lokhu yini?
Kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyahamba embangalela ubaba, alokhe uyazithe hayi mina bayise ngimxolela. Mina kaninja ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke. Ese ngibavuka ngizabe bonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso ibingaphi. Ukuthi vele kuzobe njalo bekudale yini. Ngibese ngimbuza kahle xa engumama osesiyakhuluka ukubana right kakhulu sithi wena ubaba axolele. Angaphinda kwenzaka lokhana akwenzileyo ke uzathini ngakho futhi.
Indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
kakhulu omama ngiyanandela ukuthi ubaba vele sizikhula sizithole vele ngubaba okhuma esathe ayinani kagojisa nabanye vele kana kuyizuka so kuni mama ubaba ahamba ngale ayegojisa sokuya njengamalethi awasisibhoko 8 hayi uyasithi umama vele asingeyikhala vele akakaqeda ngalokhu kuhamba njani lesikhathi engamvulele esikuphuzule ukubuya so
bona baba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala amandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana loba ngenqindi
dathi kuyabona ukuthi ubaba kwakhanda nxa sokunjala ifanti njengoba kasekunjengamhlanje siyanga ubaba kumvale ekhaya esiba namanye amaqinga ukuthi avule umnyama nxa ezovula umnyama kwakhanda isithi umama ukhona andiyizizakela kuphela sesina ngehlanga nomama khonokuhlanga yinto zithi ukuthi umama lahi kunesihlanga ukuthi hayi ubaba vele nesintu ayisiwo muntu okha angathola endlini ekinto umama apheka ngaqedi lekho ikhangele kuphela babaya kahlenza ukubamba lelisiteki umelele ngalayegekisa labanye la ayebuya ngesikhathi yikho ngani kuthiwa abantu bangaphisa nabosezindlini
ubona ingani yisisisusa leso kumbe kwakukhona yini okunye kungabe kuvangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi kwabuya buya sedlini abanye lakha kuthi lawo umama sekonke abaka sedlini o wena uthole unatha ngani thina ngasendlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama yikuzukuye ilusuku so phela kanti ngokunye omama anti silokuqhile kakhulu thina kasibobaba kodwa ngani sisizakalelisosonesikuthithi ona sekuya ngabe sidile thina kapho labantu angasiyalithoni kulaphitshwa ngokona ngani lapha
Lo Councillor Fabian Sipawelo Veve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Wezemidlalo. Le wande libhaxabule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leWange selilemiklomelo eyisithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela ukunqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve Pi Arena. Loba kunjalo, umqeqeshi weqembu leSibhangane uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadlezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela, so kulandelani ukuthi le Ajax izadlala kanjani, sabe sizigqila. thina sisemsebenzini oboto sisibuyela la sihlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle isikhona kuqalisa lo khona lathi sizabaletha inkinga
abahlehlele iqembu lewanje ngukapteni weqembu uKelly Shandini yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile uShepherd Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili uKarit Sibanda wahlohla uMbewa umdlalo osule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngeDmomoyo iqembu leIndlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe nguIvan Mhlanga kwathele wange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo nguBlessing Ngoma kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlimbi uyacina iqembu lewange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni Tatenda Ushe iqembu lewange lizadlala le-Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele iIndlovu yanyathela lizadlala le-ZPC Wange kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni ye-White City iqembu leRatanang linqobe le-Arnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe nguJikilobhanqa 1-1 lele-Mossi Rovers nasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge-2-5 ngele-Karsmine kuthi emdlalweni wesibili obuseluveve iqembu lesiwu lele-Mountain Climbers abe nguJikilobhanqa 1-1 nasePhilip Busi iqembu leTalent Vision litshayele iPinga Pirates nge-4 kanya ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Wena rasanya uthanda uthiwa kutifesya kifana leChina kwata wena ukulumi njengeChina itana lithi vara 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 Dani makiwa nyali tanga ubadi chizinti Isikwa zako na zidipu austalele Sensi ya lafa enzalo akona dafes kota na bendi Enka iba ya ntanga dami nyaba tanga Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhuba layo khona pha emsakazweni weStudio 7. USikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhuba layo khona pha emsakazweni weStudio 7. USikhosana Awards. Singakehlukani lesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by-elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphekisa azancintisa kulolu khetho. Wona athi alulindele ngabomvu. Le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.